Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 1 2020 makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Huwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamakumi matanhatu nevanomwe. Vanhu gumi nevatatu vanomiswa mudare muHarare vachipomerwa mhosva yekuratidzira zvisiri pamutemo kwakaitika nezuro muHarare. Nasi akwana makore maviri kubva pakapfurwa nemauto vanhu vatanhatu vakafa mumigwagwa yemuHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzeru dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Huwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamakumi matanhatu nevanomwe zvichitevera kufa kwevanhu gumi nevana. Vanhu vabatwa nechirwere ichi vava zviuru zvitatu nezana nemakumi matanhatu nevapfumbamwe kana kuti 3,169 zvichitevera kubatwa kwevamwe vanhu makumi manomwe nevanomwe nezuro. Vanhu gumi vakabva kuSouth Africa, vatatu vakabva kuBotswana, uye vanhu makumi matanhatu nevanomwe vari vanhu vagara vari munyika vasina nhoroondo yekushanya kunze kwenyika. Mutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere, munyori wemabhuku Tsitsi Dangarembwa nevamwe vanhu gumi nemumwe chete vakasungwa nezuro vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva yekutyora murau weCOVID-19 regulations pamwe nekukurudzira mhirizhonga. Vanhu ava vapiwa mukana wokubvisa mari yechibatiso. Mumwe mutongi wedare reHigh Court muBulawayo apa mutongo wekuti mapurisa anofanirwa kuunza kudare mukati memazuva matatu anotevera vatawanda muchehiwa avo vasingazivikanwe kuti varipi mushure mekunge vasungwa nemapurisa nemusi wechina. Kudzanai Musengi anotipanyaya inotevera.
Mutongi wedare reHigh Court Justice Martin Makonese vapa mutongo uyu zvichitevera chikumbiro chechimbi chimbi chaitwa neGweta vanqobi lestole chekuti mapurisa aunze vamuchehiwa kudare. Vamuchehiwa muzukuru wemutapi wenhau Mududhuzi Matutu uyo ari kudiwa nemapurisa. Vasitole vati vaita chikumbiro ichi nekuti vamuchehiwa havasi kuzivikanwa kwavari kubva musi wavakasungwa nemusi wechina chapfuura pamwe chete nedzimwe hama mbiri dzaMatutu. Vasitole vati dzimwe hama mbiri idzi dzave kumba mushure mekuregerwa nemapurisa.
Taita application yehabeas corpus. Habeas corpus zvichireva kuti mapurisa ngaunze munhu kucourt tiruziziva kuti munhu uyu akasungwa musi 29 Manero kubva ipapo paakasungwa haachi kuzikanwa kuti ari kupi. Naizvozvo tazoenda kudare huru kuHigh Court kuti rikombele mapurisa kuti ngaunze munhu kucourt. Application yacho yagrantiwa.
Matutu uyo anove mupepeti webepa nhau repadande mutande rinonzi Zim Live ari kupomerwa mhosva yekukurudzira mhirizhonga. Studio 7 haina kukwanisa kutaura naMatutu sezvo vanhu vasiri kuziva kuti aripi kunyange hazvo ari kugara achiburitsa zviri kuitika padande mutande rake reTwitter. Mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vati pane nhengo dzavo dzine chitsama dzakasungwa munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika mose nezuro iro raive zuva rakanga rakarongwa kuratidzira munyika mose. vashlachwa yovatiwo vamwe vanhuwo zvavo vakashungurudzwa kana kurohwa nemapurisa nevechiuto munzvimbo dzakasiyana siyana munyika.
Kuchiredzi unarebo Mugido vanova mutedzeri wemutungamiriro wevadzimai akafanira kubata chigaro pari zvino vakasungwa nevamwe vakati wandei ikoko kumasvingo. Kanzela Godfrey Kurawone vakasungwa zvakare mukokeri webasa mubato reMDC Alliance kumashural and west. Kanzela Dzeka vakasungwa at gunpoint kuchegutu nevamwe vane chitsama. Tinoona zvakare vanhu vakarohwa zvakaipisisa nezuro vachirohwa nemasoja nevamwe vanhu vasiri vebato vanga vakazvigarira kudzimba dzavo vachirakashwa zvakaipisisa. Tinoona zvakare kuBulawayo vanhu vakasungwa vane chitsama.
Tabata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe kuti kune vanhu vangani vakasungwa munyika nezuro uye kuti kune vakamhangara here kuti vakarohwa nemapurisa nemasoja vakati tizovafonera mushure mekanguva patazovabata vati vange vasisiri pabasa. Mune imwe onyaya, kunyange hazvo vanhu vange vari vashoma pane mamwe mazuva, nhasi zvitoro, mabhangi nemamwe mabhizimisi zvange zvakavhura, vanhu vachiita mabasa avo semazuva ose uye mudhorobha mange mine masoja nemapurisa mashoma. Mumwe mugari anotengesa mune chimwe chitoro chinotengesa zvekudya kusanganisira muriwo nezvimwe zvirimwa uye angozvidoma nezita rekuti Amai Tanaka ati akwanisa kuya kubasa pasina kunetseka.
Nasita famba zvakanaka, hatina mapurisa arimo hamu murodhi ari kufunza tsamba but hatina mboita problem now. Kushanda, tirikushanda hedu zvakanaka, hatina but hamuna vanhu mutauni.
Mumwe womugari uyo angozvidoma nezita rekuti James uyo anotengesa muriwo nezvimwe pamusika wemuna Fifth Avenue ati akwanisawo kupinda mudhorobha pasinawo kunetseka kunyange hazvo kwange kuine maroadblock mumugwagwa waanoshandisa kupinda mudhorobha.
Transport yanga isikunetsa hayo but mapurisa ndianga achimbodzorera kumba vanhu makuseni ipapo asi ndafamba zvakanaka. Vanhu vanga vasimo mutaun makuseni vanga vari vashoma asi izvezvo hazvanani vanhu vati wandei mutauni. Tirikwanisa kushanda mbija nambija.
Sangano re 31st July Movement rakange rakurudzira kuti vanhu vapinde mumigwagwa vachiratidzira nezuro asi murongi wekuratidzira uku vaJacob Ngarivhume vakabva vasungwa ndokunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Chikumbiro chekuti vapiwe mukana uyu chave kuzonzwikwa nedare repamusoro nemusi wemuvhuro. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Ava makore maviri nhasi kubva pakapfurwa vanhu vatanhatu muHarare vakafa mukuratidzira kwakaitika musi wa 1 Nyamavhuvhu 2018. Vanhu vachinyinyuta nemafambisirwo akaitwa sarudzo dzegore iri. Mauto akapinda mumigwagwa akapfura vanhu vairatidzira, izvo zvakashorwa nepasi rose. Hurumende yakamanikidzwa kuumba komisheni yekuferefeta zvakaitika. Vaimbove mutungamiri weSouth Africa vaKhalema Mohlande ndivo vakaitwa sachigaro wekomisheni iyi. Komisheni iyi yakakurudzira hurumende kuti iripe hama dzevanhu vakapfurwa ava uye kubhadharira mari dzechikoro dzevana vevanhu vakapfurwa vakafa uye kuona kuti vakapara mhosva idzi vamiswa pamberi pematare edzimhosva. Gurukota rezvekubudiswa kwemashoko Amai Monica Mutsvangwa vanoti zvakaitika musi waNyamavhuvhu 1 2018 hazvifanirwe kuitika zvakare munyika yakasununguka seZimbabwe. Vatiwo hurumende irikugadzirisa zvose zviri muMohlande Commission report kusanganisira kuripa hama dzevanhu vane hama dzakafa idzi. Tabata mumwe wemakomishina ekomisheni iyi vaLove Momaduku avo vanova zvakare mutungamiri weNational Constitutional Assembly avo vanoti komisheni yavo yakabuda pachena kuti vanhu ava vakapfurwa nemasoja nemapurisa.
Chekutanga ndechekuti vanhu ngavangoziva kuti gwaro reMohlande Commission report rine zvinhu zvakawanda, harina chinhu 1 kana zviviri, mune zvinhu zvakawandisa zviripo. Saka patiri kutaura zviya kuti chii chiri kuitwa, pane zvimwe zvinhu zviri pachena, pamwe zvinotokwanisa kuti munhu wese aone kuti izvi zvaakuitika kana kuti hazvina kuitika. Ngatitange nechekutanga tanga changa chakakosha paripoti yeMohlande Commission yanga iri kuti tikwanise kuziva kuti vanhu 6 vakashaika musi wa 1 August vakaonekwa vakafa vamwe mutown nevamwe vakazofira kuchipatara vaine gunshot wounds. Ndeyani munhu akaita izvozvo? Vanhu ivo vakafurwa nani? Komisheni yedu yeMohlande yakati vanhu ivo vakafurwa nemasoja nemapurisa. Saka icho chocho chisungo chakatobudwa. Hurumende yakatambira zvine izvozvo kuti ehe masoja nemapurisa ndo akaita izvozvo. Taida kuti commission yaida kuti zvitambirwe nevanhu. Saka iyeye is one point. Chechipiri chatakataura mucommission takati kana pakaita vanhu vanoratidzira vanoita mademonstration, mapurisa nemasoja havafani kudarikidza mutemo wekuti vayasobata kuti mademonstrations asaita violence, asi havafani kutyora kodzero dzevanhu zvekuti mapurisa haabvumidzi kurova vanhu vari kudemonstrata kana kuita zvakadaro. Vanofanira kuti kana vanhu vademonstrate nyange vasina kuteedza mutemo, anenge asina kuteedza mutemo anofanira kusungwa asina kurova.
Matimi, chimwe chisungo chakabuda nekomisheni ndechekuti izvo mapurisa nemauto haafani kunge achimbunyikidza kodzero dzevanhu vanenge vachiratidzira kunyange hazvo vasina kunge vapuwa mvumo. Tiri kuona kuti nezuro kwakave nekuratidzira vanhu vakawanda vairohwa nemasoja vachisungwa. Munoti kudii nazvo takatarisa zvakabuda mukomisheni yamakanga muri?
Handina kuona zvauri kutaura zvekuti vanhu vazhinji vakasungwa nekurohwa nemasoja nezuro, nekuti manezuro kana kuchera musi wa 31 July hakuna mademonstrations akaitwa ungati demo yatiri kutaura. Mumontante commission taitarisa mademonstrations aya ekuti anouya vanhu vakawanda, pamwe pane vanhu 4, 500, 1,000 vari kufamba vari. Zvakaitika muna 1 August vari zvokuishudha kana kuita futi kune vanhu vanga vakawanda. Hatina kuona mademonstration eruzi rwavanhu. You know mademo aiitwa anoitwa kuna kuAmerika ikoko. When you get demonstrations, the pictures dzinobuda dzinenge dziri pachinga kuti pane demonstration. Hatina picture kana one inotaridza kuti nezuro kwakaitwa mademonstrations eruzi rwatakadila narwo mumontante commission.
Imi semakomishina anga ari Mohlande commission aya, munotevedzera here zvinenge zvichitwa nehurumende kuona kuti izvo hurumende yazadzisa zvisungo zvamakabuda nazvo?
Tinoromba nekuti isusu semacommissioners emontante takatopedza basa, hatina kodzero kana mvumo yekuti tikwanise kumonita. Takaapoindwa kuti titarise zvakaitika musi wa 1 August, toona kuti ndiani akakonsidera zvinhu izvozvo, tikataurira the whole world kuti masoja nemapurisa, tikapa marecommendations iwawo ekuti masoja nemapurisa haafaniri kuita zvakati, uyewo vanotaridzira haafaniri kuita violence. Akazvinyora futi muripoti iyoyo. Zvaakune vanhu veZimbabwe kuti vatarise kuti zvakataurwa nemontante commission zviri kutevedzwa here. Hazvinhu zvemontante commission kuti ione. Ndingada kukupai muenzaniso yekuti parliament inogara pasi yogadzira mutemo kuti kune act yakati. Havasiri maMPs anofamba achitarisa kuti mitemo yaitwa here. Kunenge kwatova nemapurisa, kune macourts vanofanira kutarisa zvinhu zvakadaro. Saka ibasa recivil society, magroups akasiyana siyana nemapolitical parties akasiyana siyana nevanhu vemuZimbabwe, nekuti commission report yedu inganditi zvibude pachena, munhu wese anayo. Mimi sevatirionhano munayo iri paintanet. Anyone anokwanisa kungologa out oda kuona mundane commission anozviona. And then hazvisi zvekomishen kuti iti macommissioners nekuti haachabvumidzwi nemutemo, basa ravo akatodi akatopedza. But ndichiri panyaya iyoyoyo ngandikurumidze kutaura kuti Montante commission yakarekomenda zvekuti kana paitika zvinhu ngatishandise mafacts kuti tinoongorora zvaitika, kwete kungotaura zvatenge tisiri kuona kuti zvakaitika. Sezvavanga vataura pautanga vati urutoti nezuro kwakaita mademonstrations vanhu vakasungwa, iyoyo pfungwa iyoyo takairamba futi. Media ngaitaura zvinhu zviri pachena zvinenge zvadi zvaitika.
But vamadhukuka kana muchiti media yacho tisi vanhu vacho, tinayo mavideo, tinayo mapicture, tine vatori venhavo vaiona vanhu vachisungwa nekurohwa nezuro.
Kana ukanditumirawo ndingazopatata interview ne ndanisa ndamaona mavideo zavo kutaura iwo.
Mutungamiri weNational Constitutional Assembly Valavumo Madhuku vachitaura vari paRunhare vari muHarare. Tabatawo gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga kuti tinzwewo maonero avo.
Kwete hationi hurumende yeZimbabwe ichitevedza zvakatarwa neMohlande Commission, iyo yakabhadharwa mari zvuru nezvuru zvemadhora ekunze kuti ivheneke mhirizhonga yakaitika musi wa 1 August 2018. Asi tiri kuona kuti hurumende yatofuratira zvachose zvese zvakakomekedzwa neMohlande Commission, zvinosanganisira kuti vanhu vakapfuura vanhu vatanhatu vasungwe uyezve hama dzevakafa dzipuwewo mimwe migove yekuti vaone cheuviri uyezvewo kuti mauto nemapurisa vasangodirwa mumigwagwa zvisina maturo zvinokonzera mhirizhonga nekufa kwevanhu.
Tanzwa amai mutsvangwa vano vagurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko vachiti izvo hurumende iri kuziva zviri muMohlande Commission uye iri kuona kuti izvo zvinhu zvingagadziriswa sei, munoti kudii nemashoko iwayo?
Ko zvinogotora nguva yakareba kudai nemhaka yeiko? Handiti basa rakaitwa neMohlande Commission rakapera muna December 2018 nemhaka yeye zvichiramba zvichitora nguva ivo vachiziva zvinoda kuitwa. Hazvinetsi nekuti vanhu vakapfuura vanhu musi wa 1 August 2018 vanozivikanwa, ngavasungwe vamiswa pamberi pematare edzimhosva. Hazvitori mari yakawanda izvozvo. Mari zhinji yakaparadzwa ndeyakatopinda muMohlande Commission. Zvoreva kuti mashoko amai Monica Mutsvangwa haasi ekurevesa. Panenge panongori nenyaya yekuda kuhwanda nemunwe. Havasi kuda sehurumende kuti mauto amiswe pamberi pematare edzimhosva. Uyezve tiri kuona kuti hunhu ihwohwo hwekuti hurumende inongoti pakanzi paroda kutaridzirwa murunyararo yodira masoja mumigwagwa inoramba ichiitwa nguva nenguva, kureva kuti havasi kuteerera zvakataurwa neMohlande Commission.
Imi semasangano anohwira kodzoro dzevanhu, pane matanho here amuri kutora mukuonawo kuti izvo Mohlande Commission iyi yazadziswa?
Nguva nenguva tinoramba tichitaura semasangano anohwira kodzero dzevanhu tichichevedzera kuti hurumende yeZimbabwe kana ichirevesa panyaya dzekodzero ngaitange nekuzadzisa zvakatarwa muMohlande Commission. Patinowana mukana wega wega wekuti titaure nevakuru vehurumende ndoshoko ratinotanga naro. Asi tiri kutaura nevanhu vakaisa zvimiti munzeve vasiri kuteerera nini chaidzo vasinganzwe shoko rekodzero. Nekuti patova nemakore maviri zvaitika izvi asi hapana matanho ari kutorwa. Rimwe dambudziko riripo nderekuti hakasike kutanga hurumende ichifuratira zvinenge zvabva mumakomishoni. Tinoziva kuti chero nguva yekukura hundi chaiyo pakaitwa komishoni yechihambakwe yakataura zvaifana kuitwa, asi hapana kana chimwe chete chakaitwa panguva iyoyo. Ndo hunhu humwe chete hwatiri kuona nehurumende yanhasi yava munangagwa.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vachitaura vari parunare vari kuBritain. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu muAmerica vari kuenda kunovhota musi wa3 Mbudzi musarudzo yemutungamiri wenyika. Mutungamiri weAmerica pari zvino vaDonald Trump vachange vachikwikwidzana navaJoe Biden, avo vachange vakamirira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika. Vaviri ava vari kupinda musarudzo iyi paine musiyano mukuru pakati pemapato maviri aya. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tichange tichitaura nemadzimai akasiyana-siyana vanogara muno muWashington, avo takaona vachiratidzira pamuzinda weZimbabwe uri muWashington DC vachiti ivo havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu kumusha. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndivanani uye zvekuti zvii zvavanga vari kutaura pamusoro pekuratidzira kwavanga vari kuita.
Ndoitwa Pamela Mawayo, chaita kuti ndiuye panapa ka ndechekuti neno handisi kufara nesituation iri kuZimbabwe. Ndoda kuratidza kuti handisi kufara. Zviri kuitika kuZimbabwe hazvisi correct. Chiripo ndechekuti vanhu vashoma ndo vari kudya upfumi hwenyika yese. Isi tichiona moto tichisafa. Vanhu havana chikafu, vanhu havana mari, havana magetsi, hatina fuel, petrol chai unonorarira mukiu. And takuti aiwa taneta nazvo, taneta neudzanyi, taneta nekubiwa, taneta nekuopreswa nevanhu ivava. And tikuti kana vatozvitadza ngavachibve taneta.
Saka takatarisa mamiriro akaita zvinhu pari zvino, munoona pane zvichasanduka here musure mekuratidzira kwamaita?
Hazvichatofanira kusanduka. Tikaramba takaisa pressure kudai oso zvinotofanira kusanduka because ndisu vanhu vacho tisuari dzive Zimbabwe tisitofana kutaura kuti hatisi kufara nazvo and iwo reaction yayo itoratidza kuti vari kutoona kuti hatisi kufara saka tikaramba takadai zvichatoita chete and hatimiri kusvika zvaita tinongoti vanhu vezimbabwe ngatisanetei ngatisanetei isi tikaneta ivo vanenge vatowanawo mukana wekuti varamba vachingotijanyire ngatiti zvatatanga kudaiwo so toramba tichishingirira toramba tichipusha toramba tichienda mberi kusvika zvaita
ndinonditafadzwa matinenga ndiri chizvaro chezimbabwe anogara munomo washington dc chandipa shungu yekuti ndiye munomo dzwara nhasi panguva yecovid ndakateerera zvakataurwa nehanzvadzi dzangu dzimuzimbabwe dzakati musajuly 31 ngatisanganei tichishorokodza kutadza kwegavhenmendi yedu inova iyo zanup f kupa vanhu zvavarifanira kupiwa chikafu health care right now tipanguva yecovid asi tikunzwa kuti madoctors havana equipment nepppe yekuti vakwanisa kushanda manesis ari kutya kuenda kumabasa inini sechizvaro chokuzimbabwe chinogara muno mudiaspora ndakazvipa onors the onors not only on the zimbabwen ari kumusha asi its on me as well takataura tikaramba tichingotaura kuti pauri ipapo ita zvaunokwanisa kana uchikwanisa kuti unyore something on whatsapp kana uchikwanisa even kuenda pafacebook or even on twitter you know kuti that has an impact nokuti izvozvo ndomashopi vayo ari kuchichidzira gavhenment yenu achitarisa kuzva muri kunyora saka zvichireva kuti unokwanisa kuita have empathy semwana ari kudiaspora about the people vari kuzimbabwe
tombotarisa kuti muri kuratidzira panguva iyo chirwere checovid-19 chiri kurura imo muno muamerica nekuzimbabwe pane zvamakaita here kuti mugadzirire kuti musazowanikwe muchibatira chirwere ichi kana kutapurirova
taataura kuti munhu wese ngaauye akapfeka masi uye nehand sanitizer yako usamhore semunhu usahage munhu nokuti ndokupasa kunoita chinhu saka vanhu taungana takasangana pano tiri 6 meters apart tiri kutaura tichisangana asi tichiziva maguidelines
nokumhoresai mose ndiri chizvarwa chezimbabwe chandibudisa kubva kumba kuuya kuno muno muwashington dc munova mandinogara chinhu 1 chandinetsa chaitika kumusha chekuti vanhu vatadza kunoratidzira zviri kuvarwadza mukati mekurarama kwavo kuzimbabwe asi vanhu vanga vakapa oath kuti vachange vachiprotekta nekuseva nyika ndivo vaenda kunogaririra vanhu vari kuvaita kuti vavepo pazvinzvimbo izvozvo havana kuda kuti vaone munhu ndozvandisimudza izvozvo zvandirwadza kuti of all people masoldiers nemapurisa anofanira kunga achitichengetedza kwete kutyisidzira vanhu nekuti zvatiri kurwira izvi hatisi kurwira kuti munhu wana agute sezvi kuita hurumende iri kurwira kuti munhu wese agute kubva neiwo mapurisa acho neiwo masoldia asi nyange covid haina kuda kuti indimise nenyaya zvataona kumusha
dai maiwana mukana wokutaura navo masoldia nemapurisa aya maiti chii dai vanga vakateerera parizvi
dai ndaiwana nguva yekutaura nemasoja nemapurisa ndaivaudza kuti makapa mhiko yekuti muchange muchidzivirira nekuprotekta nekuseva nyika
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muenesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington uko ndiri kutete
tinotenda Marvelous nechirongwa chawatipa nhasi iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu Our Lives.
Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi muchirongwa taita rombo rakanaka rekubata muimbi wemusambo wesungura mukoma Chamson Boroma vanotungamira chikwata cheOrchestra Kings kuti timbokurukura nezvavari kuita semuimbi munguva ino yelockdown togamuchira nemufaro muchirongwa chedu mukoma Chamson
ndinofara mukoma Jonga makadini ikoko
aiwa kunotiri vapenyu chose mukoma Chamson tatitimbonzwa nhasi kuti imi semuimbi muri kurarama sei munguva ino yelockdown vanhu vasiri kubvunza kufamba famba tinoona kuti hamusi kukwanisa kunge muchiita mashow hamunosimboita
mukoma pakatiomei paka nyanyisa kuma saka nyanyisisa kana tripa na uye kutitinga shada shakadini tiri mungu ya kadaye COVID-19 nuona ma musicians walepada mbuziko rakati kurei na kutiva jinjisa ma musicians vanungu mira ni kuita mashoza avu sezo mwuzi wa kuti nyaze maru ya otizia saka enda karekare zia ni buda kwe chilichonzi pairis saka ma musicians anga alikurarama kana kutitoti anorarama ne na we mashoza saka zuzu saka tuwa mira shukuru kusanganisira niniwo ni mamwe ma musicians.
Saka muri kurarama sei kana musiri kukwanisa kunge muchiita mashow nguva iyo ino ye lockdown? Muri kuwana rubatsiro here kubva kana kuhurumende kana kune mamwe masangano?
Mabvunza mubvunzo wakanaka chaizvo. Kurarama kwema artists kwakaoma panguva ino iyi, kwakanyanyisa kuoma zvakanyanyisisa nekuti hakuna zvakanyatso simba kana kuti zvingati zvasimbaradzwa kubatsira vaimbi kusanganisira neni wacho ndiri muimbi. Saizvozvo hakuna zvati zvasimbaradzwa kuti zvingabatsira vaimbi kusvika pari zvino kubva zvatanga COVID-19 muna March. Saka we are totally grounded, we are stuck, hatina pekuti singati todini pakati omei.
Tiri kuonawo vamwe vaimbi munguva iyo ino yeCovid lockdown vari kutowanawo mukana wekunge vachigadzira nziyo itsva. Imi mune zvamuri kuitawo here kudivi remimhanzi iroro?
Tiri panguva iyo yelockdown iyi tiri kutoshanda zvekare zvimwe zvishandwa zvatoda kuti tizoburitsa pamberi apa. Seni ndane maalbum anokwana maviri nekuti ndine album rananga ndatopedza ndatotarisira kuti ndogona kuriburitsa 13 June. Ndopataida kuburitsa album iroro pabirthday rangu ndikati ndongoriburitsa pabirthday. So hazvina kuzofamba saizvozvo nekuda kwecovid iyoyo takaona kuti tiburitse album. Vana vakagara mudzimba, album rabuda rinoda kupuwa airplay. Rapuwa airplay at the same time ropromotwa album nemashows. So ndakabva ndagara pasi ndokuona kuti hazvindibatsiri kuti ndiburitse album rongoenda kuredio. But vatsigiri vaiva vanenge vachida kuzoona chamu wacho achitenderera achiita mashows kupromota album. Saka takangohoda album rerya ndobva zvandipa mukana zvekare wekunorekodha rimwe album. So pane maalbum maviri.
Mune kambo here kamungati aka ndiko kari pamusoro pane dzamakaburitsa pamadamba refu maviri enyu aya?
Chokwadi ndine single yandaburitsa pari zvino inonzi Nhoroondo, ndo iri paalbum randambo reva iri rinonzi Gamba Remoyo. Chakaita kuti ndiburitse single iyi inotaura nezvenhoroondo yemagamba rwendo rwakafambwa nevakavamba chimurenga ichocho. So ndakaona kuti tava pedo kunosvika kuHeroes Day, Defense Forces Day. So ndakaona kuti nini zvakandikoshera kuti ndochingobvisa single iyoyi yoenda kuvanhu woigamuchira woinzwa. Albumu iri rakamira riri pastandby kuitira COVID painonzi yamboreruka zvishoma albumu richiburitswa, asi single yambotungamira nekuda kwekuti iri kutsanangura Nhoroondo yeZimbabwe sezvo tatarisana nezororo remagamba. Ndo pfungwa dzakandipinda kuti chirege ndingoburitse single iyi asi iri paalbumu rinonzi Gamba Remoyo. Ndinotenda mukoma Jonga.
Aiwa, nesuwo tinotenda zvikuru mukoma Chamson nekuwana nguva yekutaura nesu. Manga makateerera kumuimbi wemusambo weSungura mukoma Chamson Boroma vanotungamira chikwata cheOrchestra Kings muchirongwa Upenyu Hwedu anokuonekaya nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7. Ndoti ngatisanganei zvakare svondo rinouya tichipakurirana chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Murara zvakanaka vateereri.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Huwandu hwevanhu vafa nechirwere checovid-19 munyika vakakwira nezuro kusvika pa60 nevanomwe. Vanhu 13 vanomiswa mudare muHarare vachipomerwa mhosva yekuratidzira zvisiri pamutemo. Nhasi ranga riri zuva rasvitsa makore maviri kubva pakapfurwa nemauto vanhu vatanhatu vakafa muHarare. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voanews.com. voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 1 kunqabakazi 2020 ngontungamili nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuyingozi kakhulu ngendlela abantu abama ngayo emabhanga lapha bazathela umkhuhlane.
Inani lasebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe likhwelile njalo izolo laya kumachumi ayisithupha lasikhombisa 67 ngemva kokubhubha kwabantu abalichumi lane.
Uhulumende wabahuquluzi uyathusela, uyabulala, wenza konke okubi kwenzela ukuthi abantu bebuyele emuva.
Abanye babantu ababotshwe izolo abagoqela isikhulumeli se-MDC Alliance uFadzai Mahere lomlobi uNtsizi Dangarembwa bamiswe enkantolo namuhla. Kukhunjulwa abantu ababulawa libutho ngosuku lwanamhlanje ngo-2018, iningi lisithi uhulumende uloke engakagcwalisisi izeluleko zeMohlante Commission. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani lasebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe likhwelile njalo izolo laya kumachumi ayisithupha lasikhombisa 67 ngemva kokubhubha kwabantu abalichumi lane 14. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi abantu laba ngababhubhe kusukela mhlaka 26 kusiya kumhlaka 31 kunyanga le esisanda kuphuma kuyo. Abalichumi babo ngabe Harare kuthi oyedwa ngowakobulawayo. Omunye njalo ubehlala eManicaland kuthi ababili ngabe Mashonaland West. Idolobho leHarare yilo elihamba phambili ngabantu asebebulewe yi-COVID-19 abangamachumi amane lanye 31, lilandelwa lidolobho lakobulawayo lona elilamachumi phose amabili 18. Ababanjelwe umkhuhlane izolo njalo bangamachumi phose ayisishiyangalombili 77. Lokho kukweze inani lasebefunyenwe belesifo lesi ledlula inkulungwane ezintathu 3169. Ukuhlaziya loludaba sixoxele siphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu eBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladla Ndiweni.
Kuyingozi kakhulu ngendlela abantu abama ngayo emabhanga lapha bazathela umkhuhlane ngoba abantu bayaminyana, bayafuqana, abantu babekhohliwe vele bengathi abakaze bezwe ukuthi ke ubhubhane lukhona lapha emhlabeni. So kungathi ke imikhankasi ingayenziwa kakhulukazi lawa abalesikhathi sokufundisa abantu bayefika endaweni ezinjengamabhanga lasemzileni yezimota, kodwa kungagcini khonapho ukuthi ke le mali ibe khona emabhenki ukuze abantu bengalayini, lokuthi amabhasi abekhona abantu bengalayini belayini amabhasi ngoba nxa befonele amabhasi laphana kusho ukuthi abantu bengathela imikhuhlane. Akulungiswa indaba ye-transport, akulungiswa indaba yemali ukuze abantu basuke bengaminyani.
Njengenhlanganiso esebenza lozulu liyabakhuthaza yini abantu Ndiweni ukuthi balandele indlela ezihleliweyo zokwenqabela lomkhuhlane ezifana le-social distancing kanye lokugqoka ama-mask?
Lokho esikhuthaza abantu ukuthi bananzelele umkhuhlane lo, bagqoke ama-mask, bageze izandla, ngesepa kumbe ngama sanitizer kodwa usizi ukuthi abanye abantu yabona umuntu evale umlomo amakhala zegcekeni evele ekhohliwe umbone donsa imask nxa sithi wabona amapolisa nxa ihamba indleleni okutsho ukuthi vele nje abantu bekubenzela nje ukuthi kuthiwe benze abanye even abanxa behlangana abangani bawo baba bevele bengagqokanga abantu bayathemba ukuthi umngane kalawo umkhuhlane kodwa ke lo mkhuhlane lo usengabamba even ngubani ngokunjalo kuyadingeka ukuthi even usiyahlangana umngane wakho ugqoke imask ukuze uzame ukuzivikela kanye lemoli yakho lalawo bathandayo.
Umnumzana Michael Mdladla Ndiweni yisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Abanye babantu ababotshwe izolo ngemva kokuphatheka kuhlelo lokutshengisela abagoqela isikhulumeli sebandla leMDC Alliance uNkosazana Fazai Mahere lomlobi odumileyo uNkosikazi Tsitsi Langarembwa bamiswe emthethwandaba weHarare namuhla beseteswa icala lokutshengisela ngaphandle komthetho. Umantshi ukhulule abantu laba ngemali yesibambiso ibail ezinkulungwane ezinhlanu umuntu ngamunye. IZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi kubotshwe abantu abangamatshumi edlula ayisithupha phezu kokutshengisela kwayizolo. KoBulawayo khona inkantolo yeHigh Court ilaye amapolisa ukuthi aveze umnumzana Tawanda Mochehiwa kungakedluli amahola angamatshumi ayisikhombisa lambili 72 hours. UMuchehiwa ubikwa ethethwe ngamapolisa ngolwesine kuze kube namuhla akakasiwa emthethwandaba njalo akwaziwa ukuthi ungaphi. Umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa Spanda usole ukubotshwa kwabantu laba esithi kwephula amalungelo abo.
Lokhu kutshengisa ukuthi laba bantu ngamagwala yibo abagcine sebesenza i-demonstration. Ngalokho sithi i-demonstration le eyabantu iphumelele kakhulu. Kodwa lokhu akusithusi ngenxa yokuthi vele uhulumende wabahuquluzi uyathusela, uyabulala, wenza konke okubi kwenzela ukuthi abantu bebuyele emuva bafinyele bathi finyo finyo ngoba uyesaba nje lesithunzi sayo. Siyathaba kakhulu thina abe-MDC Alliance noma singasithe esiqoqele umhlangano i-demonstration le ngesikhiwa. Sibona ngani abaqoqileyo baqoqe ngobunono. Uhulumende ede sithi uzadubula abantu emeleli ukutshaya abantu kanti batshaya i-tactic abantu bazihlalela ezindlini kwagcina beswele abakwenzayo. Yikho ke siyabonga mahlabezulu azange sibone udlame njengoba thina vele ede sibona ukuthi laba abantu basimelele ngemkhonto lezibhamu lamahloka lezingqamu bede befuna ukwenza i-genocide yona leyana abayenza nge-5th Brigade.
Umnumzana Felix Magalela Mafa Spanda ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Sixoxe njalo lelunga leZanu PF umnumzana Believe Gawule.
Kanti mina ngicela ukubuza ukuthi kanti sure abantu laba bakhuluma ngama-human rights. Hayi, ayisikho. Ama-human rights kanti aqalisela ngaphi? Asibuyeleni phela sikhangeleni lo monakalo kwamhla kaJanuwari. Labo kwabantu balahlekelwa impahla abantu uhulumende wagcina sebenzisa imali yakhe eningi kakhulu encedisa laba bezitolo abatshabalelwa izitolo. Kanti izitolo lezo njengoba zingeza abantu laba bazizamelayo zazidilizelwani. Abantu babelinyazelwani laba bantu. Oh, nxa sokuphelile ukuganga kwabantu laba sokuthiwa human rights. Human rights. Where do you start measuring ilokuzeni yama-human rights now usenza into eqondileyo? Kulokuganga la. Ngako akusoze kuvumakala. bonakale loko ebantwini uhulumende ukukhangele uyakubona yikho ke imizamo yabantu bonke abayizana uPF babe izama ukuthi bavikele uhulumende wabo uhulumende nxa ekhitshwa ukhitshwa ngokhetho abalungisele ukhetho olubuyayo hayi ubudlwangu dlwangu lobudlova lobesibubonayo abantu laba babehamba bechisa amathaya emgwaqweni bevalela labantu abafuna ezibhedlela emgwaqweni bese kuthiwa khona hayi ilungelo lwabantu ilungelo labantu ilungelo labantu abantu besenza ubudlova obunjalo
umnumzana belief kaule lilunga lezano PF Uzulu weZimbabwe ubekhumbula abantu abayisithupha abadutshulwa babulawa libutho ngosuku lwalamhlanje ngo-2018 kudlakela olwaqhamuka ngesikhathi sokutshengisela abanye besithi iZimbabwe Electoral Commission yayisiphuzile ukwethula impumela yokhetho. Abanye batshaywa balimala kakubi. Abalwela amalungelo oluntu abafana labeZimbabwe Peace Project bathi okudanisayo ukuthi izeluleko ezethulwa yikomishin eyaphenya isehlakalo lesi eMohlante Commission ezifana lokuthi amabutho kumele abuyele enkambeni zawo azikalandelwa ngoba nanku amabutho alokhu enyakazela ezitaladeni njalo ehlukuluza uZulu. Lokhu kugcizelelwe yizigodlo zamazwe afana leNetherlands leMelika zona ezithi imuli zabantu abafayo zilokhe zingakahlawulwa kanti lamasotsha abulala abantu laba alokhe engakajeziswa. Kodwa umphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende uphakathi kokuzigcwalisisa zonke izixwayiso zeMohlante Commission. Wengeze wathi amabutho asezitaladeni ngesizathu sokwehlisa ukumemetheka kwe-coronavirus. Kepha igqwetha umnumzana Jabulani Ndlovu uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usekuvezile kwacaca ukuthi akawahloniphi amalungelo.
Bona bathi bethatha umbuso kungani bazimisela bakwenza kwaba yinjongo yabo ukuthi behlukumeze amalungelo abantu. Ngoba selokhu bangenayo akula langa or akula sikhathi lapho bakhe behloniphe khona amalungelo abantu. Owayizolo khona njengakho kuveza nje ukuthi bazimisele ukusebenzisa laloba yiziphi indlela ukuthi behlukumeza amalungelo abantu. And ukubotshwa kuka-Obey kuyikuthuka isekelo sombuzo. Ngoba nxa uzabopha umuntu oligqwetha oyabe esenza umsebenzi wakhe kusho ukuthi labo obamelayo abaphephile neze. Kodwa uma sikukhangelisisa akumangazi ngoba abakuqala ngakathesi anje nxa sinanzelela umbe sikhangela okwayenzakala emavikini adlulileyo. Kwabotshwa amagqwetha othabana impofu omakanza labodumzane koBulawayo. So i-government yananzelela ukuthi akula nto eyenziwayo lanxa bengaze behlukumeza amalungelo abantu lanxa ngaze behlukumeza amagqwetha ngokwenza umsebenzi wabo.
Ilanga lalamhlanje kulapho eminyakeni emibili edluleyo esibone khona amasotsha edubula ebulala abantu. Njengoba ebegcwele ndawana yonke wona amasotsha njalo izolo lamapholisa singathi abantu bengaba besabile ukubulawa yini futhi kumbe besabe umkhuhlane we-coronavirus.
Amapholisa ebebhoda indawo zonke eseduzela abantu njalo itshela abantu ozabonakala ephandle kumbe ozaphatheka ekudoyidoyeni uzatshaywa njalo uzabotshwa. So kuyisimanga ukuthi sibe lamapholisa angilanhlonipho lesisekelo sombuso ngoba akule esisekelweni sombuso ukuthi umuntu ma engabe esenza icala. Angisho ukuthi khona udoyidwe yalicala. Ma umuntu engabe esenza icala akula lapho ovunyelwa khona ukutshaya kumele abotshwe ehanjiswe emthethwandaba. Kodwa kwenzakala eZimbabwe ukuthi abantu bagcina besesaba ukuthi bephume ngumbe into izolo bagcine besesaba ukuthi bephume ngoba bayakwazi ukuthi khona amapholisa ahloniphe isisekelo sombuso.
Umnumzana Jabulani Ndlovu ligqwetha sixoxela eseHarare.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela
mshweshwe
lamlela namba wafube mbula
kweze maphandleni lamhlanje indlala eqhubeka idlisa uzulu imbuya ngoluthi ngamandla kanye lokudula kwezinto sokusenza abantu abanengi baphile ngokucela njalo nje kubomakhelwane kuvika intathelizindaba yethu uAlbert Ncube.
Izakhamizi ezigoqele Studio 7 ezigabeni ezijiyeneyo zeMashabeleland South ezigoqele Plum Trekkers eGwanda laseBedbridge zithi zidinga ukuphathiswa ngokudla ngokuphangisa ngoba zilakho ukubulawa indlala lonyaka. Igciwane le-coronavirus eselivalele uzulu emakhaya lalo selijiye izakhamizi zingela le ndlela zokuziphandela. Isakhamuzi emajiya emathetsheni unkosikazi Aletha Ncube uthi sebephila ngokucela ukudla kulabo abahola ukudla okuvela kuhulumende.
Khonapha siyenza okukuthi ekuseni sipheke amajodo abantwana badle ntamama sesigoqoza kokokwizimputshwana okukhona labantu abahola i-social welfare balutshwani yibo abethu kwesikhathi omnyanga aholo i-social welfare uhambe uyecela kuboleka igogo ukuthi mhla uthe wazuza ukudla la ukwanisa ukumbisela igogo koleliyana. Hhayi, simasimanga kahle, besicela ukuthi ngaba kithi laba amadona abasizwela abasinika ukudla.
Amazwi kwamaNcube agcizelelwe ngunkosikazi Mark Moyo oyisakhamuzi emawane yena odwa uhulumende kumele engeze uncedo alupha izakhamizi.
Uyazi ngakade beholisa baholise wonke umuntu, hayi khona ukuthi akuyakhethwa. Ukukhetha kubo omunye engabeki imbizo eziko ozahambe ecela impuphu ephethele umgane ecela impuphu ebantwini abagogo amabili ungaba lo mnyama uhola elibolileyo.
Ukuqonga kwento ngempahla ezitolo sekuthainingi lingasenelisi ukuthenga ukudla ukugoqela impuphu kujesini isakhamuzi emawane umnumzana Gabriel Uphondo.
Indlala ikhona kakhulu sibili, kuyahlupha sibili ezinsuku ngoba sokubamba nje kwenkani ukuze uphile ngoba vele akula lutho ngoba ungananzelela ukuthi i-50 kg 2000.
Isakhamuzi ePlumtree unkosazana Nokuthula Leya laye uthi ngaphandle kuncedo oluphuthumayo abantu abaningi balakho ukubulawa indlala lonyaka. Amazwi akhathekelwe nguPrescience Sigala ohlala eKhezi. Usobhuku emswelamanzi esitezi umnumzana Godwe Ncube uthi ningi lezakhamizi selizemba egolide njengendlela yokuziphilisa.
Lapha abantu bakithi emakwe osesabathola ngenxa yendlala, sebedingi sebegijimela umkutu kuyatshaya iganga, sebedini iziganga sibiloku ukuthi bazama ukudinga imali indlala nxa engangakuti azuzi 2 points abasadli.
Inhlanganiso ye-World Food Program ebisiza izakhamizi emaphandleni ngokudla ithi idinga usizo lwemali eyizigidi zamadola angamakhulu amabili namathumi amahlanu $250 million yokuthengela izizalwane zakuleli eziyizigidi ezine ukudla. Kusenjalo uzulu emaNdebeleni seveze ukufuthelana kulandela ubhubha kwamnumzana Perensiri obengumphathintambo ezokulima. Iningi elifana lomnumzana Msizi Kumbo lithi uShiri bekungamelanga aphiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe ngoba elesandla kudaba lombhuqazwe wegugrawundi.
Nguye uPerensiri lomnanga kwalomgabe labanye babo bakuzanu PF ababulala abantu abaningi kakhulu eMidlands lemhlubulweni yeMathebelelensi.
Ocubungule zombusazo umnumzana Bekezela Madumafuzwayo yena uthi ukufuthelana lokhu kuveza ukuthi ikomishini yokukhumisana umlota i-National Peace and Reconciliation Commission ayikayenzi umsebenzi wayo.
Isesele umsebenzi omkhulu ekudileni le ndaba yegugurawundi lokuzokhulumisana labantu bedelise inhliziyo ulaka lonke olusebantwini lolu luyehle luphele.
Umongameli Emerson Mnangagwa uchaze uShiri njengeqhawe lamaqhawe lapho ebekwa izolo. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda uAlbert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana silo sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhla sixoxalo unkosikazi Carter Richards ongumgcini sihlalo webandla le MDC ku Welsh branch eBilitane. sihlaziya ukutshengisela okwenziwe ngabantu izolo phandle kwelizwe laselizweni besola abathi inkohlakalo eselizweni.
Hayi, ukuphuma kwabantu emazweni kube into enhle kakhulu njalo kudingisela idemokrasi ukuthi amanye amazwe sibili ayemukela idemokrasi njalo ayalandela imithetho efakwe elizweni ukuthi abantu kufanele badingisele ngokukhululeka bengayithuselwa kungalakuvikela ukuthi batshengisele insolo yabo ngoba kuvele khona kulilungela abantu ukuthi uma kulento abayifunayo badingisele ezilungu ukudingisela kwakhona kungekho violent kulandela umthetho obekwe lelizwe kuyinto eqakathekile kuyinto enhle kakhulu and abantu baphumile ngaphezulu eBritain hhayi uyazibeka ukuhle kakhulu kumangalisile kukhanda uyazi bedingisela ukuthukuthela ngento ezenzakalayo elizweni ungakhangela ukuthi ucorruption liyana imali abayithathayo iyakwanisa ukuba isayisitene ilizwe lethu.
Ungathini ngendlela amapholisa aphethe ngalo lolu daba eZimbabwe sibona labesifazana ababotshiweyo ngokuthiwa baqoqa ukutshengisela lokho kumbe batshengisele?
Kukhanya ngani eZimbabwe umthetho ukhona ubekiwe ukuthi abantu ba-express ama-freedoms of all kinds of expression la ukusula ngendlela ezithiyeneyo kodwa umthetho wakhona ungavela uwupractice uwufake into practice ukhanya siphambane sinenjalo. So kuyinto engani iyaxhabanisa abantu ezimbabwe ukuthi kathi osukuyikho sekufanele sikwenze kuyini. Siyakubona nje ukuthi ihulumende yeZimbabwe iyabreaka irekhodi yeku-abuse ama-human rights of all kinds, violation of human rights of all kinds, be they sexual violation, be they human rights, be they freedom of expression. Lapho kubala abanye bebothwa abamajinalisi abayibo abathabi bezindabo abasinikeza izinto ezenzakalayo elizweni kunokuthi bona bekhangelele ukuthi babunge abantu abanjengabona labo xa beveza ukugaga okukhulu okungaka kuyisipho esinikeza ihulumende ukuthi khangelanini lapha kulento embi eyenzakalayo kodwa ihulumende wonke umuntu obeza into ezingazazo ukhanya ngani esenza into embi. Sasesikhanyi sengikhanye nangabona kulabantwana futhi abanye abankazana aweyunivesithi laphana abanye ababelejimostreta ngokuthula belandela umthetho obekwe yiwo ihulumende baliphicine bebotshwa njalo. So ngasikwazi ukuthi uhulumende wethu usefuna ukuthi senze kanjani njalo sibona ukuthi lapho xa kufakwa lamapholisi ezindaweni lamabutho abayibo abathi aphanebese babe basigcine basikhangelele basivikele thina ekubeni kuvela ezindaweni ezithiyeneyo kodwa asikwazi ukuthi kathi sebevikelani kahle basikwazi ukuthi uhamba njani.
Ubona ikusasa injani njengoba sokusobala ukuthi abantu abangeke batshengisela ezitaladini? Ungathi uhulumende kodwa umbiko uzitholile yini ukuthi abantu abajabuli ngaye ovela kwamanye amazwe kumbe ubona ephumelele ngokuthi abantu abaphuma baya ezitaladini eZimbabwe?
Hayi, uhulumende weZimbabwe yena uvele kalalele ngoba uhulumende olalela isizalanisayo okwakufanele akwenze ekuqaleni khonapho uma abantu beqala ngokukhuluma ngama-demonstrations lawa aka-31 July kwakufanele ukuthi babize abantu abamele amalunga lawo ayekhuluma ngama-demonstrations bahlale lawo phansi bebalalele bethi kathi siyazwa ikhuluma lapho ukuthi liyatholakhona kusuke lweni kuyini lasihlale phansi sikhulume sibumbe into into sindawonye kodwa sezwa nomunye nje umathinamasa laphana ikhuluma ukuthi abantu kufanele bethaywe xa besiya kuma-demonstrations kathi abantu bazatshala njani.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Carter Richards, umgcini sihlalo webandla le-NDC kugatsha le-Welsh Branch eBhilithani. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Sibongeke uSithandekile. Sizigqibeke ezosuku ngohlelo liphuma lendaba siluphiwa lijahe elidala uChris Gande.
El lingalitshona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana uMqondisi Molo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukuba ingxenye yohlelo lwanamhlanje baba Chris Gande labalaleli. Thank you so much.
Ungasitshela ukuthi ubona njani lokhu kade kucatshangelwa ukuthi kungenzakala kodwa akwenzakalanga, kungakuhambe njani?
Thina savele sakusola kusukisela ekuqaleni, lapho esazibuza khona ukuthi laba ababezithi bayahlela lolu bhikitsho okwakubenza benike uhulumende kaMnangagwa amalanga angaphose fike 30 kumbe ngithi inyanga yonke inotice yokuthi bazabhikitsha, okwakuyikuyini ngoba sananzelela ukuthi uhulumende weZANU-PF asohulumende ongamnika ithuba lokuthi umazisa ukuthi kulento ofuna ukuyenza athule nje agoqizandla ukukhangela. Sasibona ukuthi nje ngamadobhe nje kudlalwa ngempilo zabantu, uzananzelela ukuthi sokuvela kathesa ukuthi lolu bhikitshi lungani beluthatha futhi laseceleni lwabantu bezano. Ngabona ubonile ukuthi Politburo isuspendile abanye abathize ukuthiwa batholakale belama flyers alokwenza lokuthi bekumele kubhikitshe nakhitshweni uMnangagwa. Kungakho besihlala sikhuza abantu bakithi ukuthi hayi abake bayekele ukuba ngothathekile bengene entweni ezingaso zabo, ngoba lokhu bathola izikhathi eziningi sebelimala kumbe sebe botshwa, abanye sebesifa befela into zasempumalanga ezinyeke zasinika ukuthula singumthwakazi wonke jikelele.
Manje ngokubona kwakho kuyini okumele kwenziwe ukuze kube lenguquko ikakhulu nxa sikhangele udaba lwenkohlakalo i-corruption elizweni?
Ekuzima baba Gande labalaleli ukuthi singathi thina i-corruption ingaphela kuleli lizwe leZimbabwe. IZimbabwe yavele yafoundwa ngamanga le-corruption ngo-1980. Uzakhumbula ukuthi ngabo-80s sake saba labo Willowvale scandal ababekhokhelwa ngabo Chris Nyakumbo labanye bonke abatshontsha izimota lakho konke. Kwabuya ngabo 1998 okumbira igangayi badla umumbu welizwe eGMB abazange benziwa lutho, baprotectwa nguyena lo uhulumende weZANU-PF. Kwathi ngomnyaka wabo 90 something futhi ofana nayo kanjalo, oChikore banatha ifiweli betshontsha amafutha, uhulumende weZANU-PF wabaprotector. Ziningi izinto eseziyenzakele kulo uhulumende kusukisela ngo-1980 kuzofika kathesi, okusitshengisa ukuthi emuva lengabo-80 abantu babengakunanzelela ukuthi government yeZANU-PF i-correct. Lokhu kutsho ukuthi akulandlela iZimbabwe engaguquka ngayo kudaba lwezocorruption. Uzakhumbula ukuthi lawo Robert Mugabe sabusa kwazo wavuma ngomlomo wakhe ukuthi emarange diamonds khona ngale kutshontshwe ama-diamonds aweth a-15 billion.
Labo abathi bona iZANU-PF isuke esihlalweni, abathi bona ZANU-PF must go, ubona ungani yindlela yini engasebenza ukuthi kube lenguquko elizweni?
Sibonile ukuthi thina labantu laba ngamanzi leparafina kufana lokubopha ubabhemi lenkomo, asikwazi ukuthi sithi ZANU-PF must go ngoba kwasekuqaleni vele kayifaka ongakithi. Yithi esikufunayo yinkululeko yabantu bakomthwakazi, sizimele sisodwa ukuze lalesi sibungu okuthiwa yi-corruption singaphili kithi, ngoba vele abantu bakomthwakazi bayaziwa bayahlonipha, njalo i-corruption kumbe ngithi ubusela kakukho egazini labo, kanti abantu bempumalanga ubusela busegazini labo aba ubuningi babo.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli
ebantwini bonke kakhulu kusapho lukamthwakazi, ngithi sokungathi uNkulunkulu engasiphilisa asiphephise kulolu bhubhani lwe-corona osolubhubhise umhlaba lwaqeda lezihlobo zabangani bethu. Engingakutsho mina njengomongameli we-MRP ukuthi hayi, nxa lolu bhubhani ludlula siyaphakamisa izinga lomzabalazo wethu, singena ebantwini sithumayela ivangeli lokuthi umthwakazi makabuye ukuze sihlukane lalaba abelizwe leZimbabwe abaphethwe yibusela ubudlova lokubulala lakho konke osokwenze abantu batshintsha babazinyamazana.
Lo-ke bekungumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Siyabonga Chris ngohlelo liphuma lendaba elishone lendaba. Ukuziphetha ezakusihlwa sikhangele ebezihamba phambili. Inani lasebebulewe yi-COVID-19 eZimbabwe likhwelile njalo izolo laya kumachumi ayisithupha lasikhombisa ngemva kokubhubha kwabantu abalichumi lane. Abanye babantu ababotshwe izolo abagoqela isikhulumeli se-MDC Alliance uFazai Mahere lomlobi uTsitsi Dangarembwa bakhululwe inkantolo namuhla. Bekukhunjulwa abantu ababulawa libutho ngosuku lwanamhlanje ngo-2018, iningi lisithi uhulumende ulokhe engakagcwalisi izeluleko zeMohlante Commission. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona njalo ezakusihlwa kusasa. Olivalelisayo, umuntu ngamilinkomo.